Avo ndere shidiki wa chimba pamembera the Day of the African Child mumushawe kukambuzuma nasi ve shidiki mu MDCT vashandisa chiitiko cha nasi kuratidza veruzhinji nhengo dzeve shidiki mubato iri dzakadomwa kumirira bato iri musarudzo dzekanzuru neparamende dzichaitwa gore rino munyori mu MDCT muHarare vaDanford Ngadziore vati vanorangarira mabasa akaitwa nevadzidzi vechidiki vekusouth africa muna 1976 vachirwira rusununguko uye ivo vari kuenderera mberi nebasa iri.
So nhasi ipano kuti tionesane nevana vezimbabwe kuti matambudziko akaita South Africa mamwe matambudziko akaitika muno muzimbabwe tichiona vana vachiparara. Recently kune mwana akakuwara nepatwa violence yakaitika. So we believe kuti seita assembly chirongwa chatinofanira kuti tichengetedze gore negore panopera musi wa 16 June.
Mumwe wechidiki ari kumirira bato iri musarudzo dzeparamende kuHarare West Muzvare Johana Mamombe vati vanofara nekuti zuva ranhasi rasvika apo bato iri rakavapa mukana wekupinda pazvinzvimbo zveutungamiriri.
Kuti isusu sevechidiki vanotungamirirwa navachamisa muMDC Alliance ndozvimwe zvatiri kutoona kuti vechidiki vaakutotanga kutungamirirawo vachitora nzvimbo dzakaita sange nzvimbo dzekudare reparamende neoso nzvimbo dzekumacouncils. So ndiri kutaura kuti ipo nguva yakaenda mayouthi kusoweto vakamacha vakaurayiwa nguva iyo yange iri nguva yekushandisa futi asi izve semayouthi a2018 semayouth egeneration yedu tiri kutaura kuti mukana uno mukana wekurwa kurwira spesi yedu sevechidiki hatichirwa hatichirwi nefuti takurwa nepepa nepeni.
Muzvare Mamombe vati vanorangarira vechidiki vakafa kusoweto South Africa nekuti ndivo vakavavhurira mikana yavawana nhasi. Mumwe wechidiki apinda pachiitiko chanhasi ndiamai Vimbai Tsvangirai Java mwanasikana wemutungamiri weMDC wekutanga Mushakabvu Morgan Tsvangirai. Amai Java avo vari kukwikwidza musarudzo yemumiriri weGlenview South vanoti zvakakosha kuremekedza kodzero dzevechidiki.
Tinoti mwana wese ngaaprotekte mwana wese ane kodzero anoti anonzi mahuman rights. Saka mwana wese even mwana wechidiki ane marights acho haafanirwe marights akasiyana siyana.
Mumwe mukuru muMDCT Youth Assembly mudunhu reHarare vaJeff Chaite zvivati vanofara chose nezvigaro zvavakawana kuti vamirire bato mukanzuro nemuparamende.
Isu vechidiki vebato reMDC mukaona takadhimanda 20% kune vechidiki mukatarisa macouncillors vedu nemaMP asumuka muzuva ranhasi vazhinji vavo vese vari pasi pe35 years. Mukatarisa muHarare tine mayouth edu akatora public office anokwanisa kusvika 18 kumayouth out of 40. Kutarisa kuma MPs takakwanisa kunge tine ma MP echidiki anokwanisa kuita 11.
Zuva reDay of the African Child rinocherechedzwa musi wa16 Chikumi muAfrica gore rega rega pachirangarirwa vechidiki vakaratidzira kusoweto muJohannesburg vachipikisa utongo hweudzvanyiriri muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.